Banditira action baby rakwa naumburinyenga yo Sauro Samuel wenga yo Mezo wacho wandikunda ndakutodemba yo Asikuri ndimusiye zvakutoneza ndakamutema yo Akutondi matema yo Imagine kunditira action ndisina kumbo munyenga yo Sauro Samuel wenga yo Mezo wacho wandikunda ndakutodemba yo Asikuri ndimusiye zvakutoneza ndakamutema yo Akutondi matema yo Dambe ndazviramba patakarama chimoni pusha Anza kuna magets, yondi tanda don't rukush. Brazo dot in bias, once smokusta. Upon a cocha in the torso node, your coop. The bracon see a shakto, Nisa, Sosa, Papo, Seca, love a shakto, Opa, the bracon, the chica. Bacto, Nisa, Sosa, Papo, Seca, love a shakto, Opa, Machi. Banditira action, baby, Raka, numbering in Sauro Samuel wenga Mezo wacho wandikunda ndakutodemba Asikuri ndimusiye zvakutoneza ndakamutema Akutondi matema Imagine kunditira action ndisina kumbo munyenga Sauro Samuel wenga Mezo wacho wandikunda ndakutodemba Asikuri ndimusiye zvakutoneza ndakamutema Akutondi matema Asikuramba nyaya No Maya Mwane bombi rasta ndaira sei Gaya Parinina ndisimuruka Wana nje muruka, chogara wambuka Ina ndimbo mbuka, nasiramba inda spuka Rasta, wadi, akuna munu ya munu Rasta, bazuzo ashi pa munu wani mnengi muri fow Especially babo noru slow, yopono zoroma swiss muri kou Zwiriko, banditira action baby rakwa na umburi nyenga yi Sauro Samuel wenga yi Mezo wacho wandikunda ndakutodemba yi Asikuri ndimusiye zvakutoneza ndakamutema Akutondi matema Imagine kunditira action ndisina kumbo munyenga Sauro Samuel wenga Mezo wacho wandikunda ndakutodemba Asikuri ndimusiye zvakutoneza ndakamutema Akutondi matema
Mukona chii rasta Pamabeba vada kutipisa weziya Kana kuspoila baby zvokutodaro Kwaza haiwe, unokona kumuka, mangwana makusenda akatorwa nendigo yepa next door katoshaya kuti ndeipi Mabeba haazi kuwangu Kipi dichi, zvinani kuda rasta wako kana kuspoila rasta wako ndanongospoila umwe munhu wasingaziye Ane kumba kwawo ngaspoila una mudhara wake Ala mhomuzi wake wangu Hapana weziya